mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vari churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1,382.
Mubayiro unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumapisha.
Zvingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vari churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1,382 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere 18 nezuro. Vanhu makumi masere nevashanu 85 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi matatu 530. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevana 184. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevatatu 123 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 34,949 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 29,630. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa pasi pechikamu chePeople Journalist of the Year 2020. Chingono uyo akaziviswa nezvomubayiro uyu nezuro ari kuremekedzwa nepamusana pebasa raakaita mukuburisa uori huri kuitika muZimbabwe pakutengwa kwezvikwanisiro zvekushandisa munguva yokurwisa chirwere cheCovid-19. Mutori wenhau wekuNigeria David Hunden akaremekedzwawo nemubayiro wechikamu chePeople Journalist for Informed Commentary. Hundein ari kuremekedzwa nepamusana pezvinyorwa zvake zvinobata kuvandudzwa kwebhiri remutemo unobata zvirwere zvinotapurirwana iro riri kuzewa neparamende yemuNigeria munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana peCovid-19. Mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa uyo wakatanga kupiwa vatori venhau vaviri Kiki Modi na Fisayo Soyombo muna 2020 unouya nemari inoita zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Nyaya dzeuori dzakaburitswa naChingono dzakaita kuti vaive gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vadzimbwe basa. chingono au za Studio 7 kuti mbairo uyu unokurudzira vatori venhau kuti varambe vachishanda vachiita basa rokufumura zvakaipa zvinenge zvichiitika nekuti huori hunokanganisa upenyu hwebana veZimbabwe.
Mbairo uyu mbairo wandapiwa pamusoro penyaya dzandakanyora gore rakapera dzairakidza kubiwa kwaiitwa mari yaifanira kuzobatsira pachirwere checovid. Nyaya idzi ndo dzakaita kuti bukota rinoona nezveutano Rainzi Obhedhaya Moyo ridzingwe muhurumende yavamunangagwa asarakidza kuti anga achitora mari nevamwe vanga vari involved vanga vari around him.
Kwamuri unorevei mubayirozvo?
Mubayiro unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana veZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha vanhu vasingashande. Asi nokuda kwokudaro kukutorwa kwemari vanhu vakutambura iyi zvinezvi tikapinda muzvipatara medu munenge musina iya inonzi PPE personal protective equipment magloves anopfekwa nemanesi mamaski pamusana pekuti mari iyi inenge yatorwa. Saka mubayiro uyu unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa redu sevatori venhau tichirakidza zvinenge zvichiitika zvisingazivikanwi nevanhu vanenge vakagara kumba.
Ndiri kuona kuti munoramba muchimbosungwa sungwa, pane pfungwa dzokuti mungada kumboita basa iri zvishomanana here kuti musaramba muchisungwa sungwa?
Basa rekutora nhau ndicharamba ndichiita. Kusungwa vanenge vachida kuti tiregedze kuita basa iri, tiregedze kuudza vanhu chokwadi. Asi tikaregedza kuita izvozvo zvinobva zvareva kuti uori unoramba uchiwanda. Saka isusu tiri kuti kwete, hatiregedze basa redu. Ndo basa redu rinochengetedzwa nemutemo mukuru wenyika rinonzi bumbiro remutemo kana kuti constitution. Saka zvatiri kuita zviri pamutemo, tinofanira kuramba tichidaro. Tikatya kuita basa iroro nekuti tinozosungwa, mbavha nemagororo vanenge vachiba mari inofanira kushanda muzvipatara, muzvikoro, kugadzira nzira dzedu kana kuunza mvura yekunwa mudzimba vanoramba vachingotora ruzhinji rweZimbabwe ndo runozotambura.
Uyo anga ari mutori wenhau Hopewell Chingono achitaura ari parunhare kuHarare. Nyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa nezuro kuti musangano wevatungamiri vemapato ezvematongero enyika vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard vari kusangana nhasi vachishandisa dandemutande. VaMangwana avo tatadza kubata kuti tinze zvizhinji, havana kutaura kuti chii chikuru chichakurukurwa mumusangano uyu. Asi musangano uyu uri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinopindwa nemapoka ose senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Chipangamazano chezveupfumi mubato reMDCT uye vari mubati wehomwe Dr. Tatua Mashakada vanoti bato ravo harinei nechekuita nePollard sezvo riri sangano revatungamiri wemapato vakakwikwidza musarudzo dza2018. Vakambofanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Togozani Kupe vaipinda misangano yePollard. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe. Asi vaMashakada vanoti vaMonzora havana kupfukidza muna 2018 nekudaro havasi mugungano iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Part of Pollard, atine nechokuita nePollard. Pollard isangano remanhu vakakondesta 2018. Ndosaka chizi Political Actors Dialogue. wa presidential candidates aka contesta ese muna 2018 wana Brian Mteki na wangu wakadaro ndo waka ungana kuita chikwata chikpolat isusu president Munzora kwa wasi candidate 2018 saka atimu mpolat
asi matunga miri we mapato ya wai miri kama mapato au zichiri wakuti wa Munzora kutunga mira kwa wakuita MGCT wano kwanza kungu wachipinda musangani yun
ama actors, one of the political parties, one of the political actors, and the political actors, and one of the political parties dialogue, and the political actors, they were there as presidents in their capacities as presidents, by actors, as actors.
Tirukono wa Munzora, waruku kuru zira kutimunyika muitwe na urano, waka wana omukana, kana kutibaturu njira kwa wana mkana wakungeri chipinda wa imu mpola, kutiva taureneze kuru zira munopinda ya.
Chisa atipindi mpola, izitoda urukuru zino bataniza ma political parties wa nevan vavo, especially waru mparliament, ama churches, ama civil society organizations, and all inclusive national dialogue. Atina watu pola tiyaka ipa ayo, pola tini nda one process yayo isutuna a new process inclusive, you know, include chaunga chakatu wandei.
Pane urongo wa erewe kuti mushewe zere o naura na izo zitu.
Isu ya ready for dialogue, anti ziwe kuti wangwe wacho wanuda o kutawara zwe dialogue, wari serious here. Isu ya ready, President Munzora wari ready, kutitite dialogue, ti ambu ziwanawe Zimbabwe, hakuna mabasa, chulushirukuneta, wanu waru kutambura, wanashungo kakawa zara ninyo ya kuda kutonga, sarangatire upatafura, tite zunu zino upa wanu punduzo. Mukurarama kwavo
batsirenyu rakawana mukana wekupinda munaurirano zvizvikuru zvamunga tinofanira kutaurirana kuti zvigadzirise matambudziko ari munyika.
Number 1, kuondongwa kwaitwa economy kufanira kuti tiwirirane kuti economy ifanira kuumbwa zvakanaka patsva ichimanejwa nenzira yekuti economy yedu ive negrowth, inflation ive reduced, mabasa akreatwe, tive ne conducive climate for investment, tive ne productivity, production, manufacturing sector yakadonha, tichitanga kuita ratchet up production and so on and so forth. So economy inenge iri on the forefront. The second thing, corruption. Tinoona kuti upfumi hwenyika huri kubhiridha nenyaya yecorruption. Tinoona kuti tibvise corruption munyika. Zvinoda kuti taurirane on how to combat corruption. Number 3, governance. Tinoda good governance munyika ifambe zvakanaka mumahuman rights edu, democracy, maelections. Number 4, electoral reforms dzinofanira kuti dzinge dzichiitwa looked into so that tive ne free and fair election muZimbabwe pasazoita rigging and so on. 5, tofanira kuona kuti masanctions ari kuremera nyika abviswa sei tichiurirana tese kuti they must go ari kuremera nyika. Institutional reform, tofanira kuti tinge tine mainstitutions edu ari apolitical, ari professional so that anosave a country not a political party. These are some of the issues that toda kutionesane patafura kuti nyika yedu iendere mberi samazimbabweans savanhu vanoda nyika yavo. So isusu tiri pati iri pan-africanist iri nationalist inoda Zimbabwe kuti iendere mberi.
Avo vange vari chipangamazano chezvekupfumi mubato reMDCT uye vari mubati wehomwe Dr. Tapiwa Mashakada vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 asi mutauriri weNational Constitutional Assembly vamadok chivasa vanoti mutungamiri webato ravo muzvinafundo Lavumwe Maduku vari kupinda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ya hongu kune musangano wePollard uchange uriko nhasi, musangano wemapresidents vanonzi maprincipals ndo vachange vachiita musangano uyu, uye havasi kuita zvokusangana, vari kuita zviya zvokuita zvekuita vari online, zviya zviri virtual zvokuti vanenge vachiitira paZoom. Izvi vari kuitira nenyaya yedenda ririko reCovid kuti havakwanisi kunge vachisangana.
Sei musangano uyu wakakosha kuti unge uchiitwa panguva ino?
Vachange vaida kudiscasa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, ingori nzira yavo yokusangana yekuti varambe vachikwanisa kunge vachitaura zvinhu zvavanga vagara zvichifanirwa kutaurwa neplatform platform yatingati susu platform iri pamusoro pemamwe maplatforms ari kuPollard. Iplatform yekuti vatungamiri vemapolitical parties vana vachikwanisa kumeka madecisions akawanda panyaya dzinenge dzichidiscaswa kubva kumacommittees dzinguwa dzinenge dzichirekomenda kuti dzizopedziswa nekuma principles saka ndiwo musangano uyu uchange uri ikonasi.
Vamwe vanopikisa vakaita seMDC Alliance neMDCT vari kuti avaone Pollard yakakosha nekudaro varo kuti nhaurirano idzi dziitwe pakati peZANU-PF nemapato aya kwete pasi peBollard. Munoti kudi?
Yeah, isusu sebato reNC hatibvumirani nenyaya iyo yokuti pane mapato anofungidzira kuti iwo ndi vanofanira kunge achitaura nedzavanoti hurukuro dzekuti pagadziriso zviri kunetsa muno muZimbabwe. Mafungiro edu isusu seNC ndeyekuti mapolitical parties agara atingati ndiwo ritori dambudziko muno muZimbabwe. Mapolitical parties ezanuPF neMDC angagara ariko. Saka zvokuti titi isusu vanhu hatotofunga kuti iwo ndo dambudziko racho vanzi kwai kana vakazogara pasi ndo vangapedza dambudziko riri muno munyika. Zvinhu zvatisingatenderani nazvo izvozvo. Kunyeberana kuti kwanzi kana zanuPF neMDC zvikagara pasi ndo zvinokwanisa kugadzira nyika ino nokuti matambudziko mazhinji atosangana nawo sana veZimbabwe matambudziko ari kubva pamakakatwa nemapolitical parties iwayo ari maviri kwenguva yakareba. Saka isusu hatina chatinoona chatioti kwai ndicho chingazonzi kwanzi mapolitical parties maviri aya atofungidzira kuti vana veZimbabwe ndivo vanofanirwa kutobvisa akagara pasi. Hapana chatoona zvekuti kwai vangabudisa chinonzi kwai ndicho chingagadzirisa nyika inoyi.
Saka poitwa sei vamwe vachiti haivhiwe vamwe vachiti ngaivhiwe?
Vanoda nhaurirano ngavanguuya kakune mamwe mapolitical parties ese. Chii chakashata kuti nhaurirano dzingoitwa pajekerere? Pangazvaitwa zvokuti kwai zvinzi kwanzi aiwa ndoda kutaura ndingori ndega handiri kutaura ningaripo zvichiri zvenyika here kana kuti zvinenge zvatovawo zvimwe zvavo zvenyika nezvokuti ane chake chandautaura ngangouya akataure pane vamwe vese vanhu vese akateerera kuti uyu ane zano rake rakati zano rake ndereyekuti zvakati kana richitambirika rotambirika risingatambiriki rotadza kutambirika. Nhaurirano dzokuda kuti kwanzi ngandiite ndiri ini nanhengi pasina vananhengi ndezvehumbimbi ndoga hazvisi zvenyika. Zvinhu zvisiri zvokuda zvevanhu hazvisiri zvinokwanisa kuva zvakanakira munhu wese ndosaka zvichida kuitwa zvakamuchivandi.
Vamwe vari kuti woka vachivasa Pollard kubvira zvayatanga hapana chisvinu chayabura.
Kubva pakatanga Pollard pakabuda zvakawanda. Pakabuda nyaya yekuti mukatadza muchana kuti kuPollard ndiko kwakamiswa amendment number 2 yangadaitwa paconstitution zvakamiswa kuPollard. Ikoko kwatiri seNC taitotaura izvozvo raiwa mutemo uyinga ufanga uchichinjwa. Tikatarisa ikoko kuPollard kwakaitwa economic summit yakaitwa yakaunza maplayers akawanda emuindustry mastakeholders akawanda aiinvolva maconsumers vese vakagarisana pasi vanhu vakatenderana kuti musangano wemhando iwo wokuti hurumende inenge iripo nemaplayers ese wanga usati wamboitwa. Saka chinhu chakanaka ichocho chakabva kuPollard.
Mutauriri webato reNational Constitutional Assembly vamadok Chivasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachuchusi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa humbowo hunoroverera vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchusi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa navatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakange vatumwa navaTrump mbune. Magweta avaTrump ari kutarisirwa nhasi kupikisa umbowo hweDemocratic Party. Gweta rinorwira kodzero dzavanhu vaKennedy Masie vanoti vachuchusi veDemocratic Party vakaburitsa pachena mhosva yakatarisana navaTrump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanirwa kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Pasikuona kwangu ndiona senge maarguments acho achangoramba achingoenda mberi. But sezvaikaitika nezuro taingoonawo magweta ekwaTrump achingotsvingira nyaya yekuti maarguments avo ekuti senate haina mvumo yokutonga president wakabva kare and maarguments avo asinyanyo kuti chikoo chacho pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavakunyatso kupumbudzirwa kana kuti kwete. Saka tichangove pachirungatoti back and forth yema arguments enyaya dzacho but sikuona kwangu inini ndorasenge madhemokrasi akapa umbo wangori so atingati patiru ngudeming di kukunyaya wa Trump se mataro angu ii political trial ichangu so dipenda nukuti panewa mwewewe wangawane umafungira wukuta hapana mosa wangawe rivaka tukunyuko no umbo uruku puwaone atingati mamani jazz arukupa nyai mu Congress
nge Republican Party vane basa nezuri kutaurwa erezi vano vuma ere kuti kutaurwa ndezo chokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana wa Trump vaine mhosva kana kuti havana
iko zvino mamira akaita zvino ndoyasenge vazhinji vacho vaiti hazvina basa ndokuti nyaya yavo yange iri pekuti vatsvaga vakatosiya chigaro kudhara saka kuramba tichingotonga tichivatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo saka ndiyo yaidaiona senge ndiyo yange iri position yemarepublicans akawanda but munguva pfupipfupi yapfuura iyi taiona kuti pane mamwewo marepublicans ari kutaurawo kuti no nyaya yanga itongwe itongo kusvika kwokupedzisira kutizopawo chi maonero edu enango ivo vekurepublican party house majority representative vakataurawo zvekare kuti nyaya yanga itongwe kusvika kwokupedzisira saka ndiona senge kuti kana yapera kana varivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazvo zvichatitema nawo neumbo hwakapuwa ndosaka marepublicans achida kupa umbo hwese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo ari ngati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apapa panogona pakaita sei pakapara mhosva kana kuti hapana kupara mhosva ndosaka taiti pokutanga papaya kuti nyaya yacho iyi yaifa kunzwika kuti zvese zvati kutaurai kuti zviitike kuti mapato ese ari munyaya iyi ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese inyazvoona kuti ndo mashandiro ari kuita demokrasi
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vachitaura vari parunhare kutexas tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mufinancial gazette vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevakuru vevashandi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza mamwe mabhizimisi kuvhurwa kuti zvibatsire vanhu pamwe chete nemabhizimisi chronicle rinoti vaimbove mumiriri wezimbabwe kumozambique vadouglas nyika yaramba vachachengetwa nhasi pahiros eka apo mutungamiri wenyika anenge aripo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
mwakanako vashamarari vedu vestudio 7 nevateereri ndokwazai mose aiwa ndatinditaurawo pamusoro pemadzisekuru edu ari kufayo asi chikavadziriko chandinacho chimwe chete chekuti tirikungonzwa kuti uyo anga ari mukuru kumasoja kwefa mumwe anga ari kumukuru kumasoja apa anga akumirira nyika kunze ave ambasada kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzatirikungonzwa idzi vese takavatarisa vava vanhu ava vakabva kuchisoja vamaretired ko munyika medu umu hamuna here vapfanha vechidikiwo kana kuti vana baba vechidikiwo vakadzidza vane uchenjeri neunyanzvi hwemabasa aya vapirwawo mabasa aya vaite basa kwete kuti mumwe munhu aneta pane rimwe basa ochitorwa achiswa pa futi pane rimwe kuti atange patsva asi muzimbabwe kune vamwe vanhu vasati vamboshanda muupenyu hwavo hwese asi dziri nyanzvi dzinogona basa vari nyanzvi vanzveri vefundo zvinombofambawo sei munyika yedu iyi dai tagadzirisa ipapo tambopawo vasati vashanda mabasa avo vanenge vaneta vombowanawo nguva yekuzorora nemhuri dzavo kumamisha kwavo aiwa ndinotenda ndina hangu mahachi pasouth africa
yevo 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 vana mukoma jonga muri sei ikoko aisu tiri muno musouth africa tongobata bata vapo napapo todoshuviravo mhani kudzokera kumusha zvino neproblema dziriko izi chigwere chiripo korona iya corona ya meno kuda zvichapora hatokutenda ikoko ni basa ramunotiitira iri rekutipa nhau dzakasimba dzekumusha idzi hashuwa rambai makadero todokurudzira kuti murambe muchitiudza
pamusoro vashamarari vese vestudio 7 pamusoro tinotenda mane vakanaka rangu zichandonzi mazana mazana ndiri kuno kupretoria kumbandobva kwangundu ndachida kutaura pamusoro pavafriend gune kuti dai vanhu vose taita pfungwa dzakaita sana vagune dzekutaura zvinhu zvechokwadi pakashata vanhu vanotaura zvinhu zvine chokwadi mukati vasina kwavakarerekera zvisinei nekuti unosapota bato ripi nokudzwa ndatenda hangu
makadi vana mukoma jonga pastudio apo hai ndokuda hangu kutenda kuna vafrank guni nemashoko avakataura pastudio vaguni vanoratidza kuti vane umwe muono wakajeka vaguni vakuratidza kuti vane umwe muono wave nawo panyaya dzekumbunyikidza kwekodzero dzevanhu kunochema nevanhu vezimbabwe nekuti wakatarira mashoko avaitaura vanoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa hazvisi pamutemo asi kungoda kungoti kushungurudza vakataura vakati vasikana ava vari kumbunyikidzwa saka kungoda kungoshungurudza vanopikisa vakataura vagoni pachena saka ndinotenda nemuono wavo iwoyo kuti tikabatana tese zvinhu zvedu nyika yedu ingagadzirika ende ingaenderera mberi
tinokutungamidzai pastudio 7 apo makadiko zita rangu ndinonzi penga udzoke ndiri kuda kutendawo kuna vafrank guni avo zarupf handinawo kwandakarerekerawo ini asi nongovatenda pane zvavakataura maererano nevakadzi vakasungwava vanoita zvematongerwo enyika vachinzi havafaniri kuti vasungwe pane zvavanenge vachitaura nekuti vane kodzero iyoyo saka chokwadi chavakataura ichocho tinochikumbira kuti dei chagara chiri mavari sevanhu vezanupf vose nevanoita zvekutonga vamwe mudzinhingu dei vangoitawo saizvozvo ende tichitizve dei varega kuzopomerwa mhosva vichinzi vave mdc alliance nekuti vakazotaurira izvozvo asi kuti vakangotaura pakuziva kwavo mutemo zvaunofanira kuita saka dei vose vezanupf vaita kuti vatendeuke savafrank guni ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Come to Me kanobva ku Talking Drum nomukuru wavo Michael Lanners. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vari churu chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382. Chingono anoremekedzwa nemubairo weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.